takavamba bato iri rinonzi Patriotic Zimbabweans riri rejaspora riri kufamba zvaro nemuchirungu kuita transition tiri kuchinja tichienda kuzita rinonzi Patriotic Zimbabweans but rakatanga zvaro mudiaspora utungamiri hwacho hukuru huri mudiaspora asi vamwewo vatevedzeri neumwe utungamiriri huri muzimbabwe saka tinenge tichidyidzana pamwe chete vari mudiaspora kana tingati vari mhiri kwemakungwa nevari muzimbabwe
chii chikuru chakaita kuti mufunge kuumba bato rezvematongerwo enyika
chinangwa chedu chikuru chakaita kuti tivambe musangano uyu ndevokuti takaongorora kuti mapato ari muzimbabwe pari zvino utungamiriri hwavo kazhinjisa hunotaridza zvizvarwa zviri munyika yezimbabwe saka bato redu isusu rinotsungira kuti zvishuwo zvedu sevana vezimbabwe vari mhiri kwemakungwa zviwanikwe zvichiiswa pamberi pamwe chete nezvimwewo zvishuwo zvevana vezimbabwe vari kumusha ndinogona kupai chimwe chete chekuti tikwanise kunge tichiwanikwa tichisarudza utungamiriri hwatinoda munyika yezimbabwe ndo chikuru chakakosha chandinogona kupai chekuti ndo chimwe chakatipa simba iroro pamwe neiyoyo utungamiriri hwokuti nhengo dzevana vari kudiaspora kana kuti vari mhiri kwemakungwa havasi kuwanikwa vachiwanikwawo vari muutungamiriri mumapato ari munyika yezimbabwe
vamutama makasha here nzira dzokuti musvitse zvichemo zvenyu kumapato aripo pari zvino muchinzwikwa pane kuumba rimwe bato zvakare rezvematongerwo enyika
bumbiro remutemo rezimbabwe rinobvumidza vana vose vezimbabwe vari munyika kuti vawanikwa vachivamba mapato ematongerwo ezvenyika
tichitarisawo imwe nyaya inoitika muzimbabwe vamutama inyaya yekuti sarudzo kana dzaakusvika panoumbwa mapato akawanda bato renyu harizoonekwawo here semamwe emapato iva anongoumbwa kana patarisanwa nesarudzo
bato redu raumbwa panguva inoiyi chasarwa nemakore maviri kuti sarudzo iwanikwe ichiitika harina kunyanyonangana nesarudzo iyoyi ya2023 asi musangano uchavepo kunyangwe sarudzo dzichatevera pamberi apo nepamberi apo tichatosira vazukuru nevazukuru nezvizukuru zvedu musangano uyu hausi musangano uri ungotarisa sarudzo dza2023
iro bato renyu riri kutambirwa sei nevana vezimbabwe uye riri munyika dzipi pari zvino
bato redu riri kutambirwa zvakanaka nevana vemuzimbabwe vari pasi rose iko zvino utungamiriri huri muunited states of america tine vamwe nhengo dzedu dziri kuunited kingdom tine dzimwe nhengo dzedu dziri kusouth africa then zvizvarwa zvemuzimbabwe zviri munyika zvose izvozvo zvirimo mubato asi ndikati headquarters yedu kuchave kugazaland manicaland ndo kwatakabata zvakasimba munyika yezimbabwe saka tinotarisira kuti even headquarters yedu ichave iri kumanicaland
iye zvino mune nhengo ngani vamutama dzapinda mubato uye rakaumbwa riini kana kuti rakaparurwa riini
bato redu rakaparurwa mwedzi wapera saka iko zvino nhengo dzedu handikwanise kukupai nhamba chaiyo chaiyo nekuti ndinganyepe asi tane nhengo dzakawanda dzirimo kunyanya kumusha ndo kwairi kutambirwa zvakasimba
mashoko amungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pane ino nguva
ndinoti kune vana vezimbabwe Patriotic Zimbabwe isangano renyu isangano rekuti tiite muonera pamwe tirwire kodzero dzevana vezimbabwe vari mhiri kwemakungwa kuti vawanikwe vachikwanisa kusarudza utungamiriro hwavanoda vawanikwe vachiuya pamberi vachiti isuwo toda kuwanikwa tichitungamirira munyaya dzematongerwo enyika kuti tigadzirise nyika yaparara kudai zvi munyaya dzeupfumi tinoda kuti nyika yezimbabwe idzokere zvekare muubatanidzwa neshamwari dzedu pasi rose kungave kuwest kungave kueast zvekare toda kuti tiwanikwe tichirwira kodzero dzekuti zimbabwe comes first.